mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 1353. Nyanzvi dzoyambira kuti kukwira kwemitengo kuchanetsa kumisa. Kutongwa kwava Trump kotanga zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 1353 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana 14 nezuro. Vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi maviri nevana 524. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevashanu 195 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi manomwe nevanomwe 177 vakafa nechirwere ichi. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi maviri 120 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe ane makumi masere nemumwe 34,781. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 29,289. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaudza makurukota ehurumende kuti mukupera kwemwedzi unouya vange vave namagwaro anoratidza zviri kuda kuitwa mumakore mashanu anotevera nemapazi avo. Vamunangagwa vanoti vanoda kuzadzikisa chirongwa chehurumende chekugadzirisa upfumi mumakore mashanu anotevera, kana kuti National Development Strategy 1. Chirongwa chehurumende ichi chakatanga gore rino chichipera muna 2025. Chirongwa ichi chakananganawo nekuumba mabasa, kubhadhara zvikwereti uye kudzikisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, kana kuti inflation. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeinflation kuti ive pasi pezvikamu gumi kubva muzana, kana kuti 10%, kuchanetsa kuzadzikisa sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya mumwedzi miviri yadarika. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaBoroma.
Kukwira kwemitengo yechikafu nezvinhu zvakasiyana-siyana muzvitoro kwaitika mumwedzi wapfuura kuri kukonzereswa nezvinhu zvakati wandei. Chekutanga uye inova honzero hombe ndeye kukwira kwemafuta edzimota kubva $19 rekuAmerica kuenda $26 kupeturu kana $27 kudizili.
Ko sei pachiti pakakwira mafuta edzimota tinoona zvinhu zvakawanda zvichikwira?
Mafuta edzimota anoita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire, kubva kune avo vanoendesa zvinhu kumakambani kusvika kune makambani iwayo anozvigadzira vachitengesera kune vezvitoro kune kusvikawo kune avo vanenge vane dzimota vanenge vachifambisa zvinhu izvi kuenda kwazvinogadzirwa nekwazvinenge zvichizotengeserwa veruzhinji. Chechipiri, kuvhara kwakaita zvitoro zvechidiki zvakatekeshera mumaguta akasiyana siyana izvo zvinozivikanwa nekunzi matuck shop. Kwaita kuti veruzhinji vamanyire muzvitoro zvikuru zvakaita kunge vana OK, vana TM Pick and Pay, vana Food World, nana Choppies, avo vanovhura zviri pamutemo kusvikira na 3 dzemasikati. Zvichireva izvona kuti uwandu hwevatengi huri kuya muzvitoro zvikuru izvi kunoita kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Sei mitengo ichikwira vaboroma?
Nekuti vekumatuck shop vanenge vachipa ndingangoti competition kune vezvitoro zvikuru, saka kureva kuti kukwira kwekudiwa kwezvinhu muzvitoro zvikuru kunokwidzawo mitengo yezvinhu. Uyezve vemabhizimusi vari kukwidzawo zvinhu kuti vadzose mari yavari kubhadhara kuhurumende mumitero yakasiyana siyana yakaita kunge presumptive tax inova yatanga gore rino iri yakataugwa mukati megore ratichangobva iri pabudget neimwe mitero yakasiyana siyana yaakudiwa nehurumende iri mudhora rekuamerica. Saka vatengesi vezvinhu vanongokwidzawo zvavanotengesa kuitira kuti vakwanise kuwana mari idzi dzekubhadhara kuhurumende.
Pane dambudziko here pakuti mabhizimisi ari kuvhura kwenguva pfupi?
Vazhinji vari kutengesa zvinhu vemuzvitoro nevakasiyana siyana vari kuvhura maawa mashomani nekuda kwenguva dzatiri kushanda nadzo munyika. Saka nekuda kwaizvozvo vanoitawo ndingangoti mamwe mafungiro ekuda kukwidza kana kushandisa mukana wavanenge vawana kukwidza zvinhu kuitira kuti vaite maprofita akawanda anoenderana nenguva shomani yavari kuvhura zvichienderana nemacurfew hours anenge achishandiwa nawo munyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano emakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations riri kukokera nhengo dzaro dzemakereke pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaongorore zvakadzama kudzidziana kwematambudziko ari mukati menyika paine vavariro yekuti matambudziko aya angagadziriswa sei zvisina mapopoto mukati. Munyori mukuru werimwe ramasangano ari pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanoti vakabudisa gwaro rinonzi National Consensus Call, iro rinotaura pamusoro pematambudziko aya uye rine zvinhu zvishanu zvavanoti zvakakosha zvinofanirwa kutarisiswa nezvazvo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Reverend Mtata kuti tinzwe zvizhinji.
Jonga, gwaro iri igwaro rakanzi nechirungu National Consensus Call riri kukokera nhengo dzedu kana kuti vatendi nevanhu vese zvavo vemuZimbabwe kuti vaongorore kudzidzana kwematambudziko akawanda atinawo mukati menyika. Tine vavariro yokuti tingamagadzirisa sei zvisina mapopoto mukati.
Zvii zviri mugwaro iri uye rinotaura pamusoro pei?
Gwaro iri rinotaura pamusoro penyaya yemadambudziko abuzvikamu zvishanu. Chekutanga rinotarisa pamusoro penyaya yenyaya dzatingati dzinoda immediate attention kana kuti atingati my emergency issues. Zvimwe zvachona zvakurudzigwa zvamutswa nenyaya yeCovid-19 madambudziko arimo muzvipatara. Zvimwe zvinhu zvachona zvinoratidza madambudziko arimo muzvikoro. Zvimwe zvachona zvine chokuita nenyaya yenhamo mumagariro avanhu, mvura mudzimba, nyaya yekushaya zvekudya zvakakwana nezvimwe zvakadaro. Atingati mahumanitarian challenges. Rinoenda zvipechipiri rinotaura pamusoro penyaya yemamiriro eupfumi hwenyika kana kuti atingati ishu yeekonomi kuti zvingaitwa sei kuti upfumi hwenyika huvandudzwe nenzira yokuti vanhu vese vanenge vachiwana chavangabata kana kuti atingati an inclusive national economic vision on the basis of a shared or a new national contract. Inoenda panyaya yechitatu ichitsvaka nzira dzokuti tingaita sei kuti ukama hwedu hurapike. Maronda atinawo kututumwa kose nokunyinyika kwatinako kwezvinhu zvakaitika munguva yapfuura nezvimwe zvichangobva mukuitika. Tingaita sei kuti tivake maronda iwawo uyezve kuti pasazova nenyaya yekuti maronda aya anomukazve. Chechina inyaya yekuti tingaita sei kuti bumbiro redu remitemo rive neupenyu uyezve munhu wose afambirane nebumbiro remitemo iri uyezve nokurikudza nenzira yakafanira. Chekupedzisira inyaya yeukama hwedu navanhu vekunze kuti hungaitika sei kuti hurapike ukama uhwu. Zvinhu zvakaita sokuti masanctions zvipere asi nezvinhu zvinomakonzera masanctions aya zviperewo. Ndo zviri mukati negwaro iri. Roita proposal kana kuti kukoka kukuti tingaita sei kuti nyaya idzi dziri shanu dzigadzirisiwe nenhaurirano dzinoinkluda maZimbabweans ose.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mtata vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti nengo dzaro dziri kufara zvikuru nekudomwa kwemutori wenhau uye vari nengo yezanu PF inomirira makonde muparamende vakaindine sparadza semutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko. Vaparadza vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vachitora basa rakasiwa nava Energy Mutodi. Sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti vaparadza ndisawira wepatori venhau anonzwisisa zvese zvinovanetsa sezvo ivo vakashanda kwenguva refu semutori wenhau.
Ndakamirira misa Zimbabwe ndinoti isu tinokorokotedza kusumudzirwa kwavakindness paradza vanhu vaumwe watinoziva kuti akashanda zvikuru ari mutori wenhau kubva paakaita president weZimbabwe Union of Journalists. Nhoroondo yavaparadza yatinoziva kusvika pari nhasi semisa Zimbabwe ndeyemunhu anopiwa zita remadunurirwa rekuti ndisahwira wevatori venhau.
Sei misa Zimbabwe iri kutambira nekurumbidza vaparadza musati mamboshanda navo?
Isu muchidimbu ndingati tanga tichishanda navo vari mu dare riya ratingati reParliamentary Portfolio Committee inoona nezvekushambadzwa kwemashoko information. Tinotarisa committee yavo yose tingangoti ma parliamentarians angari mukomitii iyoyo kusanganisira vaparadza vatinokorokotedza nhasi vanga vachishanda navatori venhau zvakanaka. Hapana patingashora nekuti zvichemo zvedu zvatanga tichinda nazvo tichiti mutemo uyu isi tinoona sekuti hauna kumira zvakanaka kana kuti tatikumbirawo kuti apa pagadziriswe. Tanga tichiona vari vanhu vanga vachitipa nzeve.
Zvii zvavakaita vari muparamende zvamunofara nazvo sevatori venhau?
Paradza ndeumwe wevanhu vanozikamwa nesu vatori venhau kuti vaitaura for example kuti hatidi aipa, hatidi imwe mitemo inoshungurudza vanhu vanoita basa ravo sevatori venhau. Saka munhu akadaro akasumudzwa kubva padanho raangari achinzi apindewo mumakurukota achiinda pachinzvimbo chemberi, isusu tinoti zvakanaka nekuti semisa Zimbabwe hatingotsvagi zvakashata zvoga, tinotsvagawo zvakanaka zvakanakira vatori venhau tozvirumbidza. Saka nhoroondo yavaparadza kubva vachitanga tichivashanda navo vari MP kusvika izvezvi vachiwa deputy minister, isu tinoona kumashure kwavanobva kwakanaka uye tinoshuvira kuti tirambe tichishanda zvenavo kuenda mberi zvakanaka.
Chii chamunotarisira kuti vachaitira vatori venhau?
Tirambazve tichitaura kuti tarisa kuti ivo pavari kushanda pacho pane shanduko here uye zvine value here kusanganisira kune zvavaimboita kuti tione kuti isu donzo redu rekushambadzwa kufamba kwemashoko kusashungurudzwa kuvatori venhau kana zvese izvi zvichiita munhu zvakanaka tinotenda ndozvatinokurudzira ndozvatinokorokotedza.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe va Golden maunganidze vari parunare kuHarare ne Studio 7. Zvichakadaro vaparadza avo vakamboita munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaudza Studio 7 kuti vanotenda mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuvapa mukana wekushanda munhandare yavanoziva kwemakore mazhinji. Vaparadza vanoti vakaenda kuchikoro nevatori venhau, vakashanda nevatori venhau uye vakashandirwa nevatori venhau pavakatanga bepanhau ravo. Nokudaro vanofara kuti vapiwa basa ravanonzwisisa zvikuru. Vaparadza vati pane zvizhinji zvavanoda kubatsira kugadzirisa nekukurumidza zvinosanganisira kuumbwa kwemedia council, Bill re-Media Practitioners Bill, iro vanoti rine basa zvikuru sezvo richichengetedza vatori venhau nemashandiro avo uye kugadzirisa nyaya dzemadandemutande senzira yekusimudzira mabasa evatori venhau.
Tinofara zvikuru kuti president vandiisa pachinzvimbo ichi. Ndo basa rangu chairo muindustry, ndo yangu industry, ndakakurira imomo, ndakadzidza nevamwe vari muindustry, ndikasenza nevamwe vari muindustry, ndika shanda ndiri pasi pevamwe vari muindustry, ndika senzerwa nevamwe vari muindustry, ndaitawo newspaper rangu. Saka hakuna kuti ichipata madapindawo muzvinyowani, kwete.
Vaparadza, chii chamunoda kutanga kugadzirisa mubazi renyu iri?
Tine bill reZMC bill iro riri kuenda rinenge rakamirira kuti risainwe naPresident. Tine mutemo uripo zvakare, Freedom of Information Act, unotoripo zvakare. Saka iye zvino chasarirwa, chatingangoti chasarira muindustry, inyaya bill rinonzi Media Practitioners Bill. Saka mubhiri imomo ndo muchauya nyaya dzekuti vatori venhau vachasenza sei ende vacharejestwa sei, atingati muchirungu conditions of service nemaethics, and also kuti tione kuti vangarejestwa sei. Then tozoita kozobuda kanzuru yatinoti iyo Media Council of Zimbabwe, iyo inozounge ichiona nezvekuti majournalisti ari kusenza zvakaita se ari kutedza here mitemo iripo. Takabatana pamwe chete nevatori nhau negovernment yatinoti muchirungu co-regulation. Saka izvi ndizvo zvimwe zvatinofungidzira kuti ndichaita pandinenge ndichisenza ndiri kuministiri uku. Zvakawandisa ndezvekuona kuti mashoko ehurumende ari kuenda kuvanhu here. Zvimwezve ndezvekuona kuti nyaya yedu yedigitarization yatakanga tinayo iya yava papi, asi ndinenge ndichishanda ndiri pasi pemukuru wangu mai muchangwa.
Avo vange vari vakadomwa kuve mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesiparadza vari parunhare neStudio 7. Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro rikabuda nechisungo chekuti kutongwa kwevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwaive pamutemo. Nhengo dzose dzebato reDemocratic Party 50 dzakatsigirwa nenhengo nhanhatu dzeRepublican Party dzikavhota dzichiti kutongwa uku kunotsigirwa nebumbiro remutemo yenyika dzichiramba kutambira mashoko emagweta avaTrump. Asi nhengo dzeRepublican Party 44 dzakapikisa dzichiti zviri kuda kuitwa zvange zvisiri mubumbiro remutemo yenyika sezvo vaTrump vakatosiya basa. Magweta ava Trump akambomiramira achiedza kugutsa nhengo dzedare reSenate kuti zvakange zvisina musoro kutonga munhu asisiri pabasa sezvo vanhu vemuAmerica vakaratidza simba ravo nekubvisa vaTrump pachigaro. Kutonga kwavaTrump uko kuri kutanga nhasi zviri pamutemo kuchatora mazuva akati wandei. Asi vamwe vanotevera zviri kuitika muAmerica vanoti zvichanetsa kuti vaTrump vawanikwe vaine mhosva sezvo pachidiwa nhengo 10 dzeRepublican Party kuti dzitsigire nhengo dzeDemocratic Party 50 kuitira kuti vaTrump vabatwe nemhosva zviri pamutemo. gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vanoti kutongwa kwavatrump chiratidzo cheutongi hwejekerere huri muamerica vamasiye vanoti nyaya iyi inofanirwa kukurukurwa zvizere kuitira kuti zvakadai zvisaitike zvekare sezvo zvakaitwa navatrump nevatsigiri vavo zvichisvibisa utongi hwejekerere muamerica
zvataona nhasi basically twangucho pachirungu ndokushanda kwedemokrasi senate ine masimba ayo in terms of the constitution ekuita zvairi kuita zvokutonganya semaonero ari kuita and chinhuwo chakanaka tichitarisawo kuti zvakaitika panguva pfupi yakapfuurai zvanga zvisina kunyatsokuringana and zvakawinza the whole institution yedemokrasi imuno muamerica into disrepute ndiona senge matanho aitwa nesenate nhasi matanho anopa kakusimbisa chatinoti demokrasi muno muamerica
kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku chichamuri kuona maererano nenyaya imwe chete iyoyi
pamberi apa ndoona kunge zvinhu zviri kuitika iko zvino zvinhu zvakanaka pakuti mativi ese ari kupumawo president trump kuti vakainsitawo violence neiwowo futi vari kupumwa wacho ivo president trump vachipanawo mukana wokupirawo nyaya dzavo mutrial and chunhu ndinoimba changa chichidikanwa nesenate nevanhu vese vano vatinoti nechirungu maadvocates edemokrasi kuti nyaya iyi yaifanwa kunzwika yanga isingafaniri kungoperera patinoti matechnicalities ekuti haizi unconstitutional kana kuti iri constitutional saka kumberi uku ndiri kuona sekunge zvinhu zvese zvakaitika kuti paite mhirishonga yakapfuura yakaitika panguva iyi zvichabuda pachena and futi whatever happens ingave apositive or even anegative kuna president trump inyaya ichaseta yatinoti presidents kuti kana pakaitika zvinhu zvakaita seizvi zvine maconsequences and maconsequences acho ndeaya atichaona wopanguva iri kuteverai
kutongwa kwavo uku munoona sekuti kuchaitwa kuti zvinhu zviite nani here kana kuti kuchadoita kuti munyika mugare musina kubatana
sezvingotaurawo nemaitikiro akaitawo maelections nemarambiro avaitawo futi maresults iwo vatrump ndinoona senge zviri paviri zvichadependawo neyatinotiwo mudwo during trial yacho pakutiwo masupporters avo achareactawo sei uyezve kuti zvichafamba sei pamberi but semuonero wangu tikunzwa kuti ivo president Biden vati ivo White House yavo hainei ndezviri kuitika kusenate uku uyezve ivo vari kuti vari kuconcentrata on maissues ari kuaffecta maamericans iko zvino saka kutamba tamba nepolitics yetrial iyi handisi kuona senge ingavhiringidze matongerwo ari kuitwawo nyika kana kuti upresidents wapresident Biden but tingarule out wo kuti kuda vanhu vachavaratidzirawo vachiratidzira vachida kuti zvinhu zvisaitike but ndiona senge iko zvino hurumende yakagadzirira any eventualities kana zvakabva zvaitika zvakadaro
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vachitaura vari parunhare mudunhu retexas tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi simu Live.com rinenya inoti hurumende yazivisa kuti dutu rekutanga rezvibhotoro zviuru mazana maviri 200,000 zvemushonga wenhomba yeCOVID-19 unonzi Sinopharm wakapiwa Zimbabwe neChina richasvika muZimbabwe nemuvhuro unouya musi wa15 kukadzi umwezve uchitarisirwa zvondo rekutanga muna kurume. Herald rinoti chiremba vanoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vadomwa kuti vambofanira bata chigaro chemunyori weguta reHarare. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, ini nozi amazing. Mapurisa anoti ngamutifeke mamask pachivo vasingafeki kumbato vanofadzwa kulida by example. Vanoti nesa isusu vachiti tirovera kuti hatina kufeka mamask ivo vasina kufeka.
Mamukasi iko pastudio apo ndoda zvangu kuti makorokoto kuna vamusarurwa nechigaro chavapuwa nezano PF icho chakatorwa kuna vamafume asi ndine mubvunzo kwavari vamusarurwa kuti mashoko avo kuti hurumende haidi kurwa inoda kushandidzana ari kusiya vamwe vavo vebato ravo vari papi vakadzi vatatu vokupambwavo vana hopo yechimono vana vajobhu skala woo vamafume ndo vavari kushora ko vamwe vavo avo vanosara papi nemashoko amataura okuti hurumende haidi kurwa inoda kushandidzana ndatenda hangu changamire pamupumalanga.
Ndini mututuzi nkosi ndiri pano pa South Africa murise henyu zvinosuwisa zviri kuitika kumusha tinokuromba tongoti vomwari ngavapindire tikunde pane zvakaipa zvekorona zvakauzivinga izvi tongoshuwirawo kuti mwari dai vapindiravo zvitapudzike mabhodha avhure tiwane vokuraramisa vomhuri.
Makadi pastudio 7 pano ai ndinozi Dennis obva paCape Town up Dennis Mabera hanchidonyatso udzidzisa panyaya yekuti kwanzi vanhu vanofanira kuti vapuwe nhomba vanhu vari kupera kufa asi nhomba yacho inenge yanga isitikasvika kana kunzi kana vanhu vegavhenmendi havasati kana vakatanga kubayirwa nhomba iyayo zvinoreva zvekuti vanhu vachazotanga riini kubayirwa nhomba yachibhurusi vanhu vari kutoperaka vanhu vari kuperapa. Saka government yedu dai yaitawo plani ikakurumidza kuti o vanhu tanga nemanesi iwayo nevanhu vanoshanda nezvevanhu vanhu vazhinji vanoshanda nezvevanhu kuzvimuagriculture umomo kwese kwese nematicha kuti vana vaende kuchikoro saka tiri kuti hurumende iri kuzvifambisa sei kungobvunzawo kunzwa kuti
pasizinapo muri chei vana mukoma tanonoka vana jonga kandimire vana mablas nevamwe vese nevateereri westudio 7 inini ndoda kunyatsa kubvunza pamwe ndakasarira mashure kusanyatsa kunzwisisa pakutaurwa kwavo pamusoro pemushonga wekorona vaccine yavo iyi vaccine iyi iri kushanda sei ende tinoda kuziva kuti haina maside effects here zvakawanda wanda zviri kutaurwa toda kunyatsa kuti isusu hurumende yedu ititsanangurirewo vasati vatanga kubaya mhuri dzedu mushonga uyu ndatenda hangu mukandisipirawo shoko rangu iroro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mazwi vatereri kambo kanobva kuna Leonard Shakata. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 1353. Nyanzvi dzinoyambira kuti kukwira kwemitengo kuchanetsa kumisa. kudongwa kwava Trump kotanga zviri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ini ndine Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.